Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro renyuto ratatura kuhofisi yavaJulai Moyo riri kutarisa panyaya yekualaina mitemo iri kupublic sector inogavena kushanda kwemacivil servants kuti dai yaienderana nezviri mubupiro remutemo.
Masangano anomirira vashandi vehurumende nezuro akasvitsa gwaro renyunyuto kana kuti petition kugurukota rinoona nezvemabasa nevashandi.
Ivo minista vehome affairs zvinongoratidza kuti munhu unongova akaomarara musoro nenyaya yamazimbabweni. Zvinhu zvavaide vangoita kwaingova kungoita zvavakai vaite nehaikoti, hazvisaitora makore.
Gurukota reSouth Africa rinoona nezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi nezuro vakaudza dare reHauteng High Court kuti vanoda kuenda nenyaya yavo yeZimbabwe Exemption Permits kudare guru reSupreme Court of Appeal. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vashandi vehurumende nezuro akasvitsa gwaro renyunyuto kana kuti petition kugurukota idzva rinoona nezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo, vachikurudzira kuti vagadzirise mitemo inobata mashandiro yavashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kuti kubva zvatambirwa bumbiro remutemo idzva makore gumi adarika, mitemo inobata mashandiro evashandi vehurumende haisati yavandudzwa kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe kana vaona gwaro iri. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Katemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reAtus vari zvakare mutauriri weFozeu vaObed Masaraure.
Gwaro renyuto ratatura kuhofisi yavaJulai Moyo riri kutarisa panyaya yekualaina mitemo iri kupublic sector inogavena kushanda kwemacivil servants kuti dai yaienderana nezviri mubupiro remutemo. Tichinyanyotarisa section 65 nemamwe masections akawanda ari muconstitution anoti mushandi aremekedzwe awane kodzero dzake dzekuratidzira kana achida, awane kodzero dzake dzekuramwa mabasa, awane kodzero dzake dzekuita nhaurirano naimbula yapaanoda, awane kodzero dzekuwana maternity leave inobhadharwa nguva nenguva pese paanoitorera, awane kodzero dzekuwana muhoro unokwana unotenga. Saka mukatarisa pane mitemo inosanganisira structural instrument 45 of 1998 iyo inotarisa nyaya yekunyoreswa nekuzozivikanwa kwemagungano anomirira vashandi yatinotarisira kuti inenge ichida kuti ialainwe kuconstitution. Tichitarisawo statutory instrument 141 of 1997 inotarisira nyaya dzemagadzikirano anoitwa nhaurirano pakati pemushandi neushandirwi kunational joint negotiating council. Satinofunga kuti tinofanira kuti zvichinjwe zvienderane nezviri musection 65-5. Tichitarisawo zvese zvakanyorwa mustatutory instrument 1 of 2000 pamapublic service regulations nezviri mupublic service act.
Iro gwaro renyu renyunyuto ratambirwa here kuhofisi kwavaJulai Moyo?
Tinofara gwaro redu renyunyuto ratambirwa muhofisi yavaMoyo. Hatina kunge takwanisa kusangana navo kuti tinzwe muonero wavo, asi tine chivimbo chekuti seguri kutadzva vachatarisawo nhuna dzedu vagodzigadzirisa sekuchema kwatinoita.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kuti dai zvakasika kugadziriswa?
Chikuru chatinongochemera kuti vashandi vehurumende vaisirwe mitemo inoenderana nezvatarwa muconstitution, pagadziriswa, paalairwe mitemo yose yanga irimo iri kutonga macivil servants ienderane nezviri muconstitution, kuti vasarambe vachirarama upenyu hweutapwa, vasingarambidzwe kuchema kana vaomerwa nemuhoro mushoma, vasinganyimwe mukana wekutaura naimbulaya wavo, vasinga rambidzwe kana vari vanhu kadzi kuenda kumaternity leave inobhadharwa isingamire nezvimwe zvakadaro. Saka chikuru chichemo chedu ndechekuti mitemo yemucivil service ngaienderane nezviri muconstitution.
Munoona vamoyo vari munhu anokwanisa here kugadzirisa zvichemo zvenyu izvi?
Vamoyo vanoratidza kuti vane umhare hwekuziya mitemo yelabor. Pavanga vamboripo kare kumashuro vakambenge vari gurukota rinomirira varezve vashandi, takaona mumwe mitemo yatoshandisana nhasi ndivo vakaigadzira. Tichiona pamwe tikatarisa iyo statutory instrument 141 of 1997 pavanga vari gurukota ndo vakaisiya vatoiita. Saka tine chivimbo chekuti kana vakada havo vanogona kugadzirisa nyaya dzedu nekuti vanoziva kuti zvinogadziriswa sei nemugadzirisiro wazvo.
Avo vanga vari mutungamiri weATUS vari zvakare mutauriri wekubatanidzwa wemasangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union vaObed Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, mubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions wakakumbira kuita musangano wekukwazisana negurukota rezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo, uyo uchashandiswawo nevashandi kusvitsa zvichemo nematambudziko evashandi vehurumende. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander kuti tunzwe zvizhinji.
Tine gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vakabva kuapointwa manje manje. Isu seZicops 2 takavanyorera kuti tinoda kuti tivaone semaitira tinoita pese panoya new minister. Tinotanga taita yatinoti courteous visit yekuti tizivane naminister, tivaone sekwatiri kubva nekwatiri kuenda nezvatinotarisira kuti zviitwe maringe nekugadzirisa upenyu hwemacivil servants.
Tinoona kuti vamoyo vachangobva kudomwa segurukota revashandi, munoona vachisvikogadzirisa here matambudziko enyu?
Minister Julai Moyo havazi vatsva kuministry. Tikatotarisa vaimbove minister of labor makore apfuura, vane zvavakasiya vaitawo zvakawanda. Saka tiri kutarisa chose kuti experience yavo iyoyo yavainayo vachatitora patira apa tichienda mberi. Saka zvakakosha kuti tivaonese ivo vachitiudzawo kuti vanofunga sei pamusoro pezvinhu zvatinenge tichizopresenta kwavari.
Munotarisira kusangana navo riini?
Takakumbira kuvaona permanent secretary vativimbisa kuti tinovaona next week, asi date hatisati tataurwa netime, but isusu titori pastandby kuti next week tonoona minister vedu velabor vakabva kuapointwa vaJulai Moyo.
Tiri kuona kuti muri kuronga kusangana navaJulai Moyo panguva imwe chete mamwe masangano evashandi ari kunzi asvitsa gwaro renyunyuto kuna ivo vaMoyo. Munoti pamusoro pedanho iri?
Ichokwadi, gwaro iri tanzwa nezvaro, taroona zvepasocial media, uye vamwe vakanyora dokumendi iroro vasheyawo nesu information yacho iyoyo. Vakandemiri, Zicops 2 iConfederation ine vana vayo mafederations anokwana kuita 4 anokavha health sector, education sector and the rest of the civil service. Ivavo maunions acho ane kodzerowo dzekunge kana vane zvekuvanetsa vanokwanisa kureiza, nokuti maunions anomirira vashandi vehurumende ese ari registered, ari recognized by the government. Saka tinonzwa kuti pane vakauya pamwe chete masectors akasiyana vakaonawo zvakakodzera maonera vakaita kuti vamutumire minister petition. Asi Zicops 2 yakanyora kuna minister ichiti inokumbira kuvaona. Saka isusu tamirira kuti tione minister next week.
Avo vanga vari mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Guru Gurukota reSouth Africa rinoona nezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi nezuro chitatu vakadzokerazve kudare reHauteng High Court kurizivisa kuti vanoda kuenda nenyaya yavo yemaZimbabwe Exemption Permit kudare guru reSupreme Court of Appeal. Dare reHauteng High Court rakanga ratonga kuti kumisa maZimbabwe Exemption Permits kwakaitwa navaMotsoaledi kwakanga kusiri pamutemo. Peta, vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, vaGabriel Shumba vanoti danho ratorwa navaMotsoaledi rinogona kutora gore rose, nyaya iyi isati yabvumiranwa. Vachiti vaMotsoaledi vakaomarara musoro panyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe.
Chazvinoreva ndechokuti pazuva ranhasi minista vativo vachaindirira mberi vachiindisa nyaya yavo kudare guru reSupreme Court of Appeal, kureva kuti vari kukakavadzana nezvakataugwa nedare reHigh Court muPretoria. High Court yanga yataura kuti kumisa kwavakaita Zimbabwe Exemption Permit kwanga kusiri pamutemo, hakuna kutevedzera mutemo zvakanaka. Saka vachibva vauyisa yatinoti application for leave to appeal, kureva kuti vatendegwe kuinda kuSupreme Court vachinopidigura mutongo weHigh Court. Asi High Court yakaramba zvakare ikati hativoni muchinobudirira kumberi uku. Asi pamutemo ivo vanotendegwawo sezvavaita kuotaura kuti tava kungoinda zvakadaro kuSupreme Court of Appeal tichinoti tiwei High Court yakakanganisa. 1. Kunge yapa mutongo wayakapa pokutanga muna June. 2. Kunge yatirambidza kuti tiuye kuSupreme Court of Appeal. Saka ndo zvinhu zviviri zvavari kugwisana nazvo vachitaura kuti tofanira kumisa Zimbabwe Exemption Permit and tinotendekwa pamutemo.
Saka chii choitika zvino Advocate Shumba?
Vachinge vadaro vane 30 days kana kuti mazuva makumi matatu okuisa appeal yavo yatinoti petition kuSupreme Court of Appeal. Then panenge pane dzimwe 30 days dzekupindugwa neHelen Suzman Foundation. Ivo kana vachiopindura zvekuminduro yeHelen Suzman Foundation panenge pane 10 days dzavanofanira kudaro. Asi tisakanga mazve kuti Supreme Court of Appeal registrar ndiye unenge ava nesimba rokuti chiuyai mupe atinoti maoral arguments kana kuchiwoitwawo kukakavadzana manje magweta akamira muSupreme Court of Appeal. Asi imwe nguvawo Supreme Court of Appeal inotendekwa kuti hamuuyiko kakavadzana tava kungoita nyaya pamapepa. Asi panyaya yakakosha sei tinoona vachitoti vanhu vauyeko kakavara mukoti atinoti maoral arguments. Saka zvinogona kutorazve imwe nguva zvokuti gore rinogona kupera pasina mutongo wapiwa neSupreme Court of Appeal. Kana Supreme Court of Appeal yaopa mutongo, Helen Suzman kana oyaomegwa nenyaya kuSupreme Court of Appeal, inogona kuindisa nyaya kuConstitutional Court.
Vashumba, sei vaMotsoaledi vachiramba vachimhanya nenyaya iyi nenzira yavari kuita, iwo matare achiita sekusada zvinangwa zvavo?
Ivo minista veHome Affairs zvinongoratidza kuti munhu unongova akaomarara musoro nenyaya yamaZimbabwe. Zvinhu zvavaide vangoita kwaingova kungoita zvavakai vaite neHigh Court hazvisaitora makore. Asi izvi zvavari kutoita zvokuramba vachikwidza nyaya kumatare edzimosva, tinongoona sokuti zvava kutobatsira kuti zvivhiringe zvava vachifunga. Asi chazvinogwadza ndezvokuti zvinoramba zvezvakaomera zvizvagwa zveZimbabwe kuti hazvizivi manje kuti takamira papi, nokuti zvichiri kudaro vanhu vachigwisana saizvozvo hauzivi kunoperera nyaya. Asi chimwe chatofanira kutaura ndechokuti ivo minista vanga vapa maZimbabweans kusvika 31 December 2023 kuti vaapply mawaiva. Zvichiitika izvi takamirirazve danho richatogwa neHigh Court paapplication yakaitwa neHelen Suzman Foundation yokuti takamirira zvinogona kuitika zvese mumatare edzimosva. MaZimbabweans haafaniri kusungwa, haafaniri kushungurudzwa, haafaniri kudzosegwa kumusha, deportation.
Saka zvese izvi zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits awa, uye pane zvavangaita here?
Sese zvinongoreva kuti hapana chati chanyatso gadzikana panyaya iyi nokuti mutongo hatisati tawana paapplication yakaitwa neHelen Suzman Foundation yokuti maZimbabwe asaitiwa zvese zvandambotaura kana pachine kupikisana mumatare edzimhosva. Saka pakupedzira zvetinongoona kuti zvinongodzosera vanhu panyaya taingotaura kuti tichakamirira zvinhu izvozvo, vanhu ngavaapply for mawaivers. Kana takatarirawo kudivi rematare edzimhosva, vanhu vane up until June gore rinouya kuita zvose zvavanokwanisa kuita, nokuti ndo period yayapiwa ichi minista vadzoke vaite consultation navanhu.
Avo vanga vari Gweta vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare kuPretoria, South Africa, neStudio 7. Makanzura gumi nevanomwe ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change akadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru mubato iri vaSengezo Chabangu anonzi Nezuro akapihwa magwaro avo ekuvadzinga. Bepanhau rezimlife.com rinoti gumi nevaviri vavo vanobva kuBulawayo. Tatadza kubata mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi, asi vatitumira shoko paWhatsApp vachiti makanzura ebato ravo adzingwa. Tabata sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzvokora vakati havasati vaziviswa, vachiti vari kungozvionawo pasocial media.
Hongu takazviona macancellors eCCC akarikolewa, takangozvionawo zvichitenderera musocial media, tikangoti nhambe tambe iya mahumbwe ari kuitwa muparamende medu neari kuitwa mumakanzuru medu ari kungoenderera mberi, nekuti zuroriya takaonawo vezanu maparamentarians ezana anokwana makumi manomwe achirikolewawo zvakare. Saka sevana veZimbabwe takangomirirawo kuti vamudhenda vaite zvavakaita kumaparamentarians eCCC, kuti vanongoti ina handina chandokwanisa kuita, mutemo haundibvumire kuti ndiongorere kuti tsamba yakanyorwa nani, yakanyorerwa kupi, vanongoita zvakanyorwa mutsamba. Saka takatarisira kuti 70 ava veZANU-PF vachaenda ivava makanzura avatauraya varikolewa. Asi chatinongoona ndechekuti vana vanga vanhu veZimbabwe vakavhota ndo vari kukanganisirwa zvikuru.
Munoziva here kuti makanzura awa mangani akaitwa recall nezuro?
Ko zvinhu zvacho zvaakutosembura kuona, nekuti inhambe tambe isati yamboonekwa chero kune dzimwe nyika. Saka unongoona wongoverenga wongosiya zvakadaro, ungoti vanhu vari kutamba nepfungwa dzevana veZimbabwe. Vanoti vana veZimbabwe vaita kodzero dzavo, vasarudza vanhu vavo vari kuda kuti vanovamiririra kuparamendi kana kuti kukanzuru, vachigadzirisa zvinovanetsa nenhunha dzavo. Apo woona vanhu vari kuita dambe rekuita makwikwi ekuti uko kwarikolewa, uko kwarikolewa. Vatungamiriri venyika ngavaratidze kuti vane chido nenyika uye kuti vane chido nevana veZimbabwe. Zviri kuita izvi zvinonyadzisa nyika yeZimbabwe.
Avo vange vari sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda svosve tokora vari parunhare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti vana veZimbabwe vacharatidzira munyika senzira yokututsumwa nemafambisirwo akaita sarudzo munanyamavhuvhu. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yamboyambira bato iri kuti haisi kuzoritendera kwainoti kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunsi kuBelvedere muHarare, mutevedzeri wemutauriri weTRCC vaGift Hostelers Ziva vati vana veZimbabwe vachashandisa kodzero yemubumbiro remutemo yenyika yekuratidzira.
Kuti maZimbabweans ane kodzero vachiratidzira kuti havasi kuwirirana nezvinhu zvakaitika muna 23 August 2023 nekuti kodzero idzodzo dzirimo musection 59 of the Zimbabwean Constitution. Isu hatisi kuwirirana nenzira yekufamba nezvinhu.
Asi vachitaura nevamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nemuvhuro vakafanobata chigaro chegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vakati havasi kuzotendedza vavanoti vanoda kukonzera kusagadzikana munyika vachinyebera kuti ndezveutongo hwejekerere. Asi mutungamiriri weTRCC vaNelson Chamisa vanoti bumbiro remutemo rinopa kodzero yekuratidzira. Vasizi vavatiwo vari kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzekupedza bopoto rekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo vachiti dzinofanirwa kudzokororwa. Masangano akaita seSADC, African Union, European Union nemamwe munyika nekunze akati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa pachiteredzerwa bumbiro remutemo nezvibvumirano zvakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezve kuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti mapato ezvematongerwo enyika akasununguka kuita zvaanoda asi vachiti akatyora mutemo wenyika anosungwa.
ZANU-PF hatiudzi mamwe mapato zvokuita kuti varatidziri kana kuti varege, asi chatinongokurudzira ndechekuti mutemo wenyika unotonga tose munhu wese ari muZimbabwe ari pasi pemutemo. Ngatiite izvo zviri pamutemo, uye anenge avhuna mutemo tinongokurudzira mapurisa kuti aite basa ravo sembasho inonokwa nevanyori vekumwe.
Asi vasizi vavati vanotarisira kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vatore matanho nezvetsamba yekudzinga veZANU-PF iyi.
Vakataura zviri on record kuti ivo vanongotambira tsamba, kana vatambira tsamba vobva vaekta. Saka true expect kuti vaMudenda vachiekta vachirecola 70 mamembers of parliament arecola na secretary general.
Studio 7 yakundikana kubata vaMudenda panhare mbozha yavo kuti tinzwe divi ravo nezvetsamba yakabva kuna vamanyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razivisa kuti richakurudzira vanhu kuti vataridzire mumigwagwa kutanga neBulawayo, uko kwakadzingwa nhengo dzeparamende zhinji. Vagari vemuHarare vapa kanzuro yeHarare mazuva mashanu ekuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri. Panguva iyo chirwere chekorera chiri kupararira uye chatouraya vanhu zana munyika. MuNewsday makare, mapurisa edunhu reMidlands anoti ari kupa mazuva 12 kuvanhu vane puti dzisina magwaro kuti vaendese puti idzi kukamba yemapurisa iri padyo navo, vachiti vanenge vaita izvi havasungwi. Imwe nhengo yeZANU-PF vasi Beth Musengezi, avo vakaendesa vaEmerson Mnangagwa kuMatare, vachiti havana kupinda pautungamiri nenzira yakanaka pakabitugurwa hurumende yava Robert Mugabe muna 2017, vakamiswa mberi kwedare nezuro munyaya yekuti vakawana magwaro ekuti inhengo yeZANU-PF nenzira isina kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Azivai Studio 7. Studio 7 ave ZANU-PF avo ngavatinyarewo, ngavatinyarewo chokwadi. Nhasi zvazvemugotsi matsuro zvekuriko yekurikoriwa kwaitwa maMP avo nemauyavo zvazvemugotsi matsuro. Asi zvikaitwa neopposition bato dzayo vari kunetsana mubato mavo, ngavatodzingwa. VaMudenda ngavatiitirewo zvinhu zvinotiratidza kuti munhu akamira pachokwadi asina kurerekera kubato. Kana vaine chokwadi chokuti vaingotambira uri munhu anyora vorikora apa, ngavarikoletoni. Ndakatomirirawo kuona nemazuma tsuka namusina tinyazodziva kuti saka imi muri kuita zvido zvenyu kwete zvido zvevanhu ndochokwadi ichocho.
Makadiko makadiko pastudio 7 apo ndinotiwo inini zvikatambura kwenguva yakareba muZimbabwe takudawo chenji zano ngaibvume kudyiwa munangagwa bvuma kudyiwa chamisa asiro chamisa atonge izvo zvekudzingwa kwemaMPs ezano PF muparliament triple C ainei nazvo isusu tinoti chamisa ramba wakadzvanya ipapo toda mafresh elections ndoatiri kuda muZimbabwe zvemaMPs ezano PF izvo chamisa siyana nazvo munangagwa ngabvo pachigaro asiro vana vadiki.
Pastudio 7 pastudio 7 apo ashamarari makadii zvenyu nevateereri ndibaba api muZimbabwe chaimo chaimoka leadership irimo ndeyevanhu vasikazivi zvaanoita yaitoriwo mutungamiriri anoziva zvaanoita nokuti zviri kuitwa muZimbabwe ka mahumbwe izvezvi fazi yakaiswa namunangagwa ka yaakutospoile nyika yese hazvichamboonekwi zviri kuitwa zvacho matakanana chaivo chaivo mahumbwe kunyange deno kupariyamendi kwacho handori kuti pane chinobuda kutosvika riini ko tichingeite zvinhu zvakomana vana vari kuinde kumakoreji havana mabasa vana vari kuinde kumayunivhesiti havana mabasa munoda kuti vazoita sei venyu vachiinde kumabasa vamunopinza vaende kuchikoro chokunze isusu vedu vachifira muZimbabwe vasina zvavanopundutsa vachitengese airtime namafurizidi kungava kuita here munangagwa.
Pastudio 7 maswera seko unokutaswera zvedu ndoda kungotaurawo nenyaya zvinenge zvichingoitika muparliamendi muparliamendi munongoitika zvinhu zvisingaiti vanhu vezano vanodherera nokuti vanhu vesisi vanenge vachingoita zvavanoda nokuti ndo vane masipa asi hazvina kunaka munoziva nekuti munhu wese anenge aine pake paanofanira kunge achishanda achiitawo vanhu vanofanira kuitawo basa mune zvakanaka nyika ichifinda mberi zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi. Saka tinenge chikukurudzira kuti vanhu vabatane vanhu vaite chinhu chimwe chete nyika yedu inake kuzi namwiri paharara pakanouraya munhu andi kunyemberei pakaipa atenda hangu.
Hello, 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 pastudio 7 makadiko apo tirinani vadi vamwe vese tinotenda pamuri mose vese vashamarari vestudio 7 ndokumorosai ndichiti makadiko mese tinotenda inzvaiona babaka inini maonero angu inini kuona kwangu muono wangu wandinawo varume avo vezano PF pati yese inozizano PF ndaitore zororo ndaitore zororo vambopindawo vamwe vambotongawo because nhau yavo haiko haiverengwe ba haiko totari ngavabude vese vanhu avo kumbopindawo vamwe vambodyapo notende.
Pastudio 7 pastudio 7 makadiko zita Emily Tala Piri ndinotsvakawo baba vangu vanonzi DFTP 3 Tala ndinoti baba kana muriko kwamurika kuti kamuchindinzwa kana kune vanovaziva kana hama dzavo kamuchinge muchindinzwa ndibatei panhamba dzangu dzinoti +27 64 389 3036 ndapenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera topotasa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi vehurumende nezuro akasvitsa gwaro renyunyuto kana kuti petition kugurukota rinoona nezvemabasa evashandi. Kurukota re South Africa rinoona nezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi nezuro vakaudza dare reHauteng High Court kuti vanoda kuenda nenyaya yavo yeZimbabwe exemption permits kudare guru reSupreme Court of Appeal. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.